chafara chose kuenda kumutambo uyu nekuti hapana chinhu chinofadza kupfuura kunosapota timu yenyika. Chinhu chanyanyofadza zvakare ndechekuti vazhinji vavanogara mucanberra nemusydney and all the surrounding areas vavakwanisa kuuya kumutambo wacho vakasapota vakomana, although tadyiwa hedu, but the support was there and taedza by all means kubatsira vakomana kuti vawine game by supporting them.
Tinoona kuti chikwata chezimbabwe chawanikwa icho chichidyiwa ne73 runs, uyezve mutambi wewest indies Chris Gayle awanikwa iye achitamba zvinonwisa mvura. Imi sevatsigiri, panga pachiitika izvi manga muchinzwa sei?
Zvatishungurudza zvikuru kuona kuti vakomana vanoita bowling yedu vakundikana kuti vaburitse mukomana anonzi Chris Gayle. Vaedza nepavanokwanisa, asi ndaona kunge vakundikana zvachese nokuti vaedza vakachinja mabola acho vakadii. Zvatirwadza sevatsigiri cause mutamba nembiri Chris Gayle, so tinenge tatira kuti akabuda tinokwanisa kubudirira kuti tihwine, asi chazoitika mani ndechekuti paaramba aripo aramba achiscore more runs. Saka ndozvativhiringidza zvati zvatibata sevatsigiri tikabatikana nazvo nokuti anjiziva kuti mutambo uyu wakutokwidza makati.
Muchange muchienda kune mimwe mitambo yechikwata chezimbabwe here, uyezve makanyanyotarisira mitambo ipi?
Pane mutambo wavari kutamba wandatarisa, mshure that is kubrisbane I guess, because kana game riri muno muaustralia tinoteera kwarinenge riri nguva ichitendera, and pamutambo iri kuteera kana vaine mitambo imwe ichabuya muno muaustralia tinenge tiriko, because nyika yedu tinoimirira, tinoida timu yedu yecricket and tinoida kuti ibudirire. Saka tinenge tichiitsigira tichimira nayo for as long as vari muno muaustralia tinenge tichienda ikoko.